Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero ekanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 16/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ane mapurisa reizo kuti madzimai anga achibatwa zvisina kunaka nemapurisa vachibatwa zvisingatenderwi nemutemo. Zvakare zvanzi mapurisa akavasunga anga akadhakwa.
Mapurisa opomerwa mhosva yekumbunyikidza nekubata-bata zvisina kukodzera. Madzimai nenhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro nemusi wemugovera. Mapurisa anoti aive mutikitiva weCID Jason Muvevi, uyo akauraya vanhu vatatu kuwedza, asungwa achida kuedza kutiza achienda kuMozambique. America yorangarira gamba rekurwira kodzero dzevanhu Martin Luther King nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wemukobha mudare reparamende uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaAmos Chibaya nedzimwe nhengo dzebato ravo makumi maviri nevana vakasungwa nemusi wemugovera mumusha wevazhinji webudiriro muHarare vamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chekuda kukuridzira mhirizhonga. Ngatidzwei zvakawanda kubva kumutoreri wenhau Frank Chikore, uyo angari mudare nhasi.
Vashibaya nevamwe vavo makumi maviri nevana kusanganisira mwana ari pasi pemakore gumi nemasere vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare nhasi vakaudza mutongi wedare kuti havana kubatwa zvakanaka nemapurisa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaChris Mike vaudza dare kuti vasungwa ava vakashungurudzwa vari muusungwa.
Vakunzi vakaungana pane imwe imba kubudiriro vaine chikonzero chekukonzera mhirizhonga. Saka vari kunyunyuta kuti havana kubatwa zvakanaka, vakanyimwa chikafu, havana kupuwa mukana wekuti vatarire magweta avo, zvakare rimwe gweta rakatorohwa.
Vamhike vaudza dare kuti mamwe madzimai akabatwa zviri kunze kwemutemo nemapurisa akavasunga kubudiriro anonzi akanga akadhakwa. Izvi zvatsimirwa nevakafanobata chigaro chemutauro weCCC muzvarefa dzaimahere.
Zvakare ane mapurisa reizo kuti madzimai anga achibatwa zvisina kunaka nemapurisa vachibatwa zvisingatenderwi nemutemo. Zvakare zvanzi mapurisa akavasunga anga akadhakwa aiva.
Mutongi wedare amai Yokai Dzuda vati hurumende iferefete zvichemo izvi uye nyaya iyi igodzoka kudare mangwana. Apo mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive vakatarisirwa kuenderera mberi nekupa zvikonzero zvavo zvekuti sei vasiri kutambira kuti vasungwa ava vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaGarauzive vaudzawo dare kuti vamwe vagari vemubudiriro vari kuda kusungwa nenyaya iyi vakaita semumiriri webudiriro muparamende vaKosta Machingauta havasati vasungwa. Vatiwo vasungwa ava vanogona kupara dzimwe mhosva kana vakaburitswa muusungwa uye vanogona kutiza. Amai Dzuda varamba chikumbiro chokuti mwana mudiki ari panyaya iyi abviswe munyaya iyi asi vamuisa mumaoko yehama dzake kuti atongwe achibva kumba pasina mari yechibatiso yaabvisiswa. vatsigiri veTripleC pamwe nevatori venhau varambidzwa nemapurisa anga akapakatira zvombo kupinda mudare. Izvi zvashorwa nemumiriri weHighfields muparamende vaHappy Mochidziva avo varambidzwa kupinda mudare.
Aiwa, tinoona kuti mapurisa akuramba achitosenzeswa nehurumende yeZANU-PF kudzvanyirira vanhu, nekuti nyaya yedare rinofanira kuti munhu apinde akasununguka achiwana hama dzake dzichiteerera nyaya, kwete kuita sekuti yava kwakutongwa vanhu vane mhosva hombe dzavakapara pasina mhosva iripo, nekuti mhosva iyi haiexisti yekuti makawanikwa muri pamba penyu makaungana. Vaakurambidza vanhu kuungana padzimba here?
Vachibaya nevamwe vavo vakasungwa nemugovera vachiita musangano pamba pemumiriri webudiriro muparamende vakosta Machingauta. Rimwe remagweta evasungwa ava vakudzai kadzere vanonzi vakarohwa nemapurisa pavakaenda kunomirira vasungwa ava pakamba yemapurisa kubudiriro kwakare. Vakadzere vanonzi vakakuvara ruoko mushure mekurohwa uku, uye vakazoiswa plasta paruoko urwu. Vakambochengetedzwa nemapurisa nezuro pavakaenda kunomhanyara nyaya iyi. Vakapomerwawo zvakare mhosva yekuita zvisina maturo, uye vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare nechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vaimbova mutikitiva weCentral Investigations Department kana kuti CID vaJason Muvevi, avo vari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu vatatu kusanganisira mumwe mukuru wemapurisa paWedza kuMashonaland East, vanonzi vabatwa nemapurisa ekuMozambique nhasi mangwanani. Vanonzi vange vava kuda kupinda munyika iyi. Mutori wenhau Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Gwaro raburitswa nemapurisa rati vamuvhevhi vasungirwa muMozambique, uye gwaro rimwe chetero rati vamuvhevhi vasungwa vachiedza kupfuura pamuganhu weZimbabwe neMozambique. Asi pamavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande pari kuratidza vamuvhevhi vachisungwa netambo kuMozambique. Taedza kubata mutauriri wemapurisa vapounyati, uye vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kuti tinyatsonzwisisa kuti vamuvhevhi vabatirwa papi chaipo. Zvichakadai, mapurisa azivisa mazita evanhu vakafa mushure mekupfurwa navamuvhevhi. Vanhu ava vanoti vaCrispin Mubvana Kanerusine, vane makore 62 ekuberekwa vachibva mubhuku rekwazi Nzombe kuWedza, Inspector Maxwell Hove vepakamba yemapurisa yeWedza, pamwe navamunashe Mujani vane makore 20 vanobva mubhuku rekwaMujani kuWedza kwakare. Mapurisa azivisawo kuti mumwe mupurisa akakuvara anonzi Detective Constable Tendai Mugova. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi yave kupa kuti kugadzira zvinhu kudhure kune vemaindustry, zvichipa kuti vapedzisire vodhurisa zvinhu zvavanotengesa kuruzhinji. Kana kuSouth Africa kunotengwawo zvekudya zvakawanda neZimbabwe, kune dambudziko guru remagetsi. Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari kukurudzirawo kuti nyika itsvage dzimwe nzira dzekugadzira mhando dzemoto kuti dambudziko iri ripere. Muzvinafundo Mutuli Ncube vanova gurukota rezvemari vakatiwo vari kuda kuisa parutivi mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemunyika kugadzira magetsi kubva kuzuva kana kuti sola. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7 navakuchera.
Ichokwadi, ndingangoti pane zvinhu zviviri zvitatu zvabatana. Chekutanga ndichocho chekuti dhora remuno riri kuramba richisona, rinova ndiro ririkunyanya kushandiswa kutenga chinhu. Chechipiri, value added tax yakakwira kutanga mwedzi unowu kubva pa14.5% kuenda pa15%. Zvoreva kuti zvinhu zvatokwira mutengo, nekuti vanenge vachipfuudza mutengo kuti iende kana makosi kuti aende kuna konsuma. Chechitatu chaitika ndechekuti paimbovawo nemukana weduty free waishandiswa nevanhu kutenga zvinhu kubva kwenyika. saka iyo mukadzi wa duty free unenge wakaparwa zvakare.
Zvamira zvakadai veruzhinji vari kuzvitambira sei?
Veruzhinji vari kuramba vachinecheka uye tingangoti cost of living yavo iri kuramba ichiwedza, asi yatingati standard of living kana mararamiro ari kuita vanhu ari kuramba achiderera, nekuti vanhu vachakwanisi kutenga zvinhu zvavangatifanira kunge vatishandisa muupenyu. Zvinofanana nemafuta ekubikisa, zvinofanana neupfu dzimwe nguva. Saka vanhu havachakwanisi kuti zvakafanana nechingwa nevana vevana vechikoro havachakwanisi kutenga zvinhu izvozvo, zvinochizokonzera kuti paite matambudziko.
Zvinhu zvingaitwe nehurumende kuti tione zvichigadzirika?
Tame zvinhu zvinofanira kuitwa yatingati izvi immediate term, tingati inzi long term. Saka mune ramangwana tinofanira kugadzirisa maindastry edu kuti anga achikwanisa kugadzira zvinhu muno muZimbabwe. Asi munoona kuti dambudziko iroro nokuripo nekuda kwekuti hatina magetsi akakwana uye petrol yacho iri kudhura. Saka pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadziriswa zviri mukugadzirwa kwezvishandiswa zvinodiwa muno muZimbabwe. Chechipiri, ndinofungidzira kuti vanhu vanofanira kuramba vachibvumidzwa kutenga zvinhu kunze kwenyika kuti zvive munomu kusvika tazogadzikana. Then chechitatu ndechekutiwo tistabilize mari yedu kuitira kuti dhora risaramba rizvije.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Gore rega rega muvuro wechitatu munandira, nyika yeAmerica inocherechedza zuva reMartin Luther King Day. America inotora mukana uyu kurangarira mabasa akabatwa negamba munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu iri. Kuti tinzwe zvizere nezviri kuitika muAmerica, Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vanoti zuva reMartin Luther King Jr. Day rinounza ndangariro pasi rese dzemabasa akabatwa navaKing avo vakasiya nhoroondo pasi rino yekurwisana neudzvanyerere nekurwira kodzero dzevatema. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheDevry University kuOhio vanoti vaKing vakaita mabasa makuru munhoroondo yenyika yeAmerica.
Dr. Martin Luther King Jr. vane zuva ravo rinocherechedzwa musi womuvhuro January 16. Wanga ari mutauri watingati spokesperson weorganization yecivil rights movement muno muAmerica, organization yairwira vakodzero dzavanhu vatema muno muAmerica munomu. Saka izvi vanorangarirwa zvikuru nokuti vanga vasingati vanhu varovane, asi kuti vava nedzidziso yekuti aiwa tinogona kupesana asi tichinge tichibatana zvakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNebraska, mufundisi Eva Mudambanoki vanoti zita ravaKing rine nhoroondo inonetsa kukanganwa.
Zuva raMartin Luther King Jr. Izuva rakakosha muAmerica nekuti tiri kutaura nemuroti akashandiswa naMwari. Munozwisisa kuti upenyu hune urongwa hwaMwari, kana kuti muchirungu my destiny or purpose. Saka Martin Luther akasarudzwa naMwari kuwaizwi pakati pevanhu munguva yake, achitaura achiti ndine chiroto chekuti mumakore achauya etari kozvino vanhu vaizenge vakuwadzana varungu nevatema nemarudzi vachigarisana pamwe chete. Saka tinorikoshesa nekuti izuva iro tinorangarira kuroteswa kwake neizvo akaita.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vanoti semudzimai wechitema muAmerica vanotora mukana wanhasi kurangarira mazwi ekurudziro aipiwa veruzhinji navaKing.
Ndinorangarira quotation yavo yavanotaura nenhau dzokuti freedom haifi yakapiwa, rusununguko harifi rwakapiwa nemudzvanyiriri, asi kuti vari kudzvanyirirwa ndo vanotofanira kuti vatodemanda kusadzvanyirirwa nevanenge vachivadzvanyirira. Saka inini ndicharisa Dr. Martin Luther King Jr. tichivapemberera, ndinotarisa kwandiri kugara nekwandakabva ndichiona zvinhu zvakafanana. zvinoenda nemairano ekushayiswa rusununguko. Freedom of speech, freedom to vote, freedom to choose the party you want to choose, freedom of expression. Aya ndiwo mafungiro angu ndikatarisa nemapemberero atinoita Dr. Martin Luther King.
Mufundisi wekereke yeCovenant International Church, Pastor Rebecca Makai, vanotiwo kunyangwe muchitendero samufundisi wekereke yeBaptist Church, vaKing vakasiya nhaka yakakosha.
Tiri kutaura tarisa zuva ranhasi, tichitarisa chidzidzo chatingada kuti tione kuti tingadzidzeiko mune kubata kwakaitwa navaMartin Luther King. Tinonzwisisa kuti vakaita yatingati pachirungu impact kuvanhu nekuda kwezvinhu zvinenge zvishoma kana zvatingati zvakati wandei, katungamirira vanhu kutsvaka kutaurirana vatema nevachena pasina mhirishonga.
Masangano aimiririra vashandi emalabor unions muno muAmerica ndiwo akatanga kukurudzira kuti vaKing vacherechedzwe nezuva rezororo. Mushure mekushaya kwavaKing nengo dzeparamende, vaJohn Conyers naSenator Edward Brooke vakaisa bhiri kudare reCongress kuti zuva rekuzvarwa kwavaKing riitwe zuva rezororo muAmerica. Dr. Martin Luther King vakaberekwa musi wa15 Ndira 1929 kuAtlanta, Georgia. Vakazopfurwa neputi vakafa musi wa4 kuBumbi kuTennessee muna 1964. Reverend King vaitungamira kuratidzira murunyararo kuti vatema vawane kodzero dzavo muAmerica. Muna 1964 vakapiwa mubayiro wakakosha pasi rose weNobel Peace Prize. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Evans Zininga.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume anga ari pakati pevanhu vainge vachitsvagwa zvikuru nemapurisa emuItaly ari mukuru wechikwata chemafia Matteo Messina Denaro asungwa. Denaro ainzi ndiye aitungamira chikwata cheCasa Nostra Mafia uye asungwa pane imwe kirinika kuPalermo. Mapurisa anga ave nemakore matatu achimutsvaga. Matare akatunga Denaro asipo akabatwa nemhosva dzekuponda dzinodarika gumi kusanganisira kupondawo vamwe vachuchisi vehurumende vaviri vanoti Giovanni Falcone naPaolo Borsellino muna 1982. Denaro akamboti anokwanisa kuzadza nzvimbo inoradzikwa vanhu achiviga vanhu vaakaponda iye mbune. Hurumende yeBenin iri kupomerwa mhosva yekusataura chokwadi chizere panyaya dzekurwiswa kuri kuitwa nyika iyi nevanopfurikidza mwero. Benin iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda neIslamic State avo vadzikamidzi kunyika dzakaita seBurkina Faso, Niger neMali. Hurumende inoti iri kuita zvakakwana kurwisa vanopfurikidza mwero ava asi vakawanda vanoti iri kutatarika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira veruzhinji kuti vangwarire zvirwere zvemanyoka zvakaita sekolera munguva ino yekunaya kwemvura. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe chiremba Dr. Christian Marova vaudza Studio 7 kuti mwaka uno kunaya unonza zvirwere zvemanyoka zvakawanda. Vaenderera mberi vachiti zvakakosha uye zviri nyore kudzivirira zvirwere zvichienzaniswa nekuzorapwa. Dr. Marova vari kukurudzira vanhu kuti vageze maoko nemvura yakachena vasati vabata zvekudya.
Tokurudzira kuti vanhu vanofanira kugeza maoko nguva dzose vasati vadya zvokudya nemvura yakachena neyatinoti running water nesipo nemadota kana vari kumamisha vanogona kunge vashaya sipo. Tinokurudzira zvekare vanhu vageze maoko pese pavanobva kushandisa zvimbuzi kana matoilets uye pese pavanokwasana nevanhu vanokurudzirwa kunzi vange vachigeza maoko. Tinokurudzira zvekare kuti vanhu ngavadye chikafu chakabikwa zvakanaka uye chiri kupisa. Kana zvokudya zvava kudyiwa zvaisa patafura ngazvivharwe kuti zvisarohwe nemhepo zvinozoita kuti nhunzi dzisamhare zvekare, nekuti nhunzi dzinobatsira pakutapikirwa kweutachiwana kubva kune umwe munhu uye zvichienda kune chikafu chedu chatinenge takaisa patafura. Tokurudzira zvekare vanhu ngavamwe mvura yakachena yatinoti boiled kana mvura yakaboiliswa. Mvura yakatreatwa tine zvakaita sana water guard zvatogona kushandisa pakutisa mvura iri kuti ichene.
Vakurudzirawo kuti zvakakosha kuti vanenge varwara vaende kuzvipatara nekukurumidza.
Chakakoshesa ndechekuti munhu akurumidze kunoona machiremba kana kuenda kumakliniki kuti apiwe mushonga nekurapwa zvakanaka kuti zvirwere zvisarambe zvichipararira uye munhu asafe.
Vasimbara James Tafi wenyika vanotungamirira sangano rinomirira vana mukoti vanoshanda mumakanzuru munyika reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union vatiwo zvimwe zvinoratidza kuti munhu abatwa nechirwere chemanyoka zvinosanganisira kuita tsvina yakaita mvura.
Chinhu chinonzi diarrhea kureva kuti munhu anenge aita manyoka katatu anenge mvura. Izvozvo zvinokonzeresa kuti mumuviri memunhu azenge achiita dehydration. Saka masaenzi nzimutomzi vamwe atinoona ndeyekuti munhu anoita anonzi masangani eyes kureva kuti maziso anogona kuwira mukati. Takatarisa skini yake tikaidhonza inogona kunge yakudhonzeka zvekuti unoona kuti uyu munhu ari kurasa mvura yakawanda.
Vawedzerawo vachiti nekuda kwekuti pombi dzesiweji dzave kugaropotika mumadhorobha, nguva yekunaya inowedzera njodzi yekupararira kwezvirwere zvemudumbu sezvo mvura dzetsvina dzichikukurwa dzobatana nemvura inogona kumwiwa neveruzhinji. Vatafi renyika vatiwo zvakakosha kuti makanzuro awanise vanhu mvura yakachena, vachitiwo zvipatara zvinofanirwa kuva negadziriro yekurwisa zvirwere zvemanyoka.
Ngakunge kune zvese zvekushandisa, tiri kutaura magloves, tiri kutaurisa kuti pane mvura dzinoiswa mumuviri dzinoiswa nemutsinga dzinoita kuti vanhu vange vachizorarama especially pakorera.
Asi makanzuro akawanda anoti haana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura uye kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kupa kuti kuwanisa veruzhinji mvura yakachena kunetse. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vatenda kuti zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid zvinowanda nguva ino yekunaya kwemvura. Vatiwo bazi rezveutano rakatotora matanho ekugadzirira kurwisa zvirwere zvemanyoka izvi.
Tapeta mumwaka wemvura sikuona mvura yekunaya zvikuru. Bazi reutano rwekwevana ratenga iro mishonga nezvinoshandiswa neveutano kuti vaongorore zvirwere izvi zvakafanana netyphoid nekorera. Ende pari zvino tingatoti kana vanatoti madiarrheal kits such as IV fluid, antibiotics teams neother materials zvakatotengwa zvavapo.
Vamujiri vakurudzirawo veruzhinji kuti vatevedzere matanho anotaurwa nebazi rezveutano mukudzivirira zvirwere zvemanyoka.
Tingakurudzira zvakanyanya kuti vanhu vashandise mvura yakanaka tikati safe water, kugeza maoko nezvimwe vatingati hand hygienic measures vanofanira kunge vachizviita nguva dzose, kwete kuti vanhu vanonotora mvura murwizi rwuri kuverera ndo yamvura yekumwa. ndovaya kubika kwetu.
Chirwere chekorera chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008 kusvika 2009 uyewo zvinonzi vanhu vanodarika zviuru zana vakabatwa nechirwere ichi. Muna 2018 na 2019 chirwere chekorera chakaurayawo vanhu vanosvika makumi matanhatu nevapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Winky D, muimbi wemuZimbabwe asarudzwa kuve muimbi wechirume akakunda vamwe kuchamembe kweAfrica nekambo kake Happy Again makwikwi ane mukurumbira All Africa Music Awards kana kuti Afrima. Vamwe vaimbi vainge vachikwikwidzana naye kuwana mubayiro uyu vanosanganisira vekuSouth Africa vakaita saAris, Kabza, Desmo, Master G nevamwe. Winky D achangobvawo kubura damba refu rinonzi Yureka riri kutambirwa nevakawanda rine nziyo dzakaita saIbotso, Zimbabwe Mabwe, Sheka nedzimwe. Achinyora padande mutande rake reFacebook, Winky D atenda zvikuru vose vanomutsigira munyaya dzekuimba achiti izvi ndizvo zvinomupa simba. Nako kambo sheka kubva kuna Winky D na Enzo Isao. Chiti makorokoto kuna Winky D nechikwata chake che Vigilance nekuwana mubayiro wepamusoro. Chirongwa chedu che live talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yekusungwa nekurowa uye kumbunyikidzwa kunonzi kwakaitwa nengo dzebato rinopikisa Resistance Coalition for Change idzo dzakasungwa nemusi wemugovera kubudiriro muHarare. Vateereri, musakanganwe kuti kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Sezo nguwa edu ya pera, regaiti mbotarisa misore na uzakare. mapurisa opomerwa mosva yekumbunyikidza nekubata-bata zvisina kukodzera madzimai nenhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro nemusi wemugovera. Mapurisa anoti aive mutikitiva weCID Jason Muvevi uyo ari kufungidzirwa kuti akauraya vanhu vatatu kuwedza asungwa ave kuda kuedza kutizira kuMozambique. America yorangarira gamba rekurwira kodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina PJ muchinzwa nhau dzeIsindebele.